the new nine starting the minimum and a farm commander. Let's not wrap in the foot at the Vatisia footy to see me anything. They were a mixed cash pool. Was Rangava could act a noise. That's and there's some fun in the middle of the time. So that's a taxi. The book says, you know, not on a moto, not on a time. And it's not fun up and open a Panacoch way in Tana, the Panam Kuru in Tana. Saka Sara Tatoka no fit upon a Pongo Kuru in the Ram Kuru. Do I think that's the correct side? Saka Panamangatin and Rakuta religion. I like that I am a name. From what one was you found by saying, but I got you. I still like that. The governor of Tuadi. Second, that was where I said, ah, that's not a bomiram. Papa of Farai and Azavo, another individual no prana. I'm going to say Panya. My chain that could be one of what she did around, like the farm of a chain. I told that one gun at the school year. The mother said that I see a man going to be. She could joke about the shoes of Mamma Shaka, smash out that no one must become a plastic game maker. My pania is a Murukun and Gigre. She could joke among one.
Kakamshaita sii paramira pakadai.
Isu tiripangu wae kauma viduwe. Nukuta hapa afanike panasi, nasi tazo pererwa. Nasi tazo pererwa. Nezoro tazo mdo atuwaito chichi zirabate. Nasi zaswa kauma.
Parachuninge shituwa udai vanava ningivaru kupi.
Vana wanga wachitoru kugomu. Vana kungomu kama kuseni. Kutuwati nini chikwirai. Isu tisto sara tichingo tenderu atingo dengelika otiripa ground. Chichi wawa kauya. Yatata kuchika yekuti vanga vakunyanya kurova vanhu saka tata kutya kuti pakurova ipapapo unokuadzirwa chii mwana saka beta isusu vakuru tidi tisari takungomuka ngoti vana budai budi muende gomo kana tangoona kwatozoitawo kuri nani wozotoona kidi kanike zvanhasi vana vatozopesera vakuita noizi vatoona kuti vanhu havanyanya kumira pachi panzimbo vana vanga vakuchemawo vari kugomo ikoko vachiti kumba ikoko kuchiri nani iri ikoko saka kwatozoita noizi zvikanzi nevamwe vachona zvikanzi inzwa noizi iri kugomoko kune vana uku kugomoko zvese izvozvo zvamuri kuita tiri kuzvidii tiri kuzviziva muri kuti vana vakaenda asi tiri kuzvidii tiri kuzviziva
ava vanhu vanenge vachiuya vachikushungurudzai vanenge vakapfeka uniform here vanenge vakaita sei mukanyatsozondiya navo
vanhu ava vanhasi ava vava vasina kana mainform saka vanhu vambozama kuda kuti vavabvunze kuti inini ndini vanani nekuti pamapurisa apa pari kunzi inini hapana mapurisa panapa zvikanzi hoo umbori aniwo uri kubvunza izvozvo endai kumapurisa munotaura izvozvo zvamuri kutaura zvipi izvozvo vanhu vapapurisa ava vari kutozviziva
saka kune vakateererawo zvii zvamungade kungotaurawo zvenyu muri ikoko kumanzo uku
kune vakateerera ndikungoti wedi weka isu dema tibatsirawo zvikuru sei pahondo yatatarisana nayo iyi kuti tizive kuti shuwa chikafu chedu chiri mumunda tinochiwana here kana kuti tizive kuti hondo iyoyi ichapera yakadii tiri panguva yakaoma wedi wei ee pane pokuti maitibatsirawo tione kuti hondo iyoyi dei yamira hedu tabvisa zvikafu zvedu ndo zvinhu zvikuru zvatiri kunyanya kuchema kuti tonofa nenzara here tichibuda kwavanoti titiende kumisha kwatakabva iko kumisha kwacho vanosvika achikupa sadza nevana uchipakurirwa iwewe nevana vako anokupakurira sadza iroro iye anenge achibika mupoto yakaita sei kuti azokupakurira iwewe nevana vako inguva yakaoma iyoyiyi zvimwe tiri kufunga sevabereki kuti vana ava kwatichanzi tichabuda ende tizive kuti hondo yachona ichapera tichingonzvenga tichisvikira kupi tichingonzvenga mumwe usazvizikamwe kutaura kwandikuita senguva dzinoizi hauzivi kuti chii chiri kunzi usiku kugara neushingi hwokuti takatofa kare ushingi hwacho ndo hwatovapo
vangada kubatsira munenge muchitsvaga rubatsiro rwakaita sei
isu rubatsiro rukuru rwatiri kutsvaga panguva inoi ndegwokuti detangowana chikafu chokuti tiraramise vana vachidya panguva inoi pokuti vararewo pari nani kokuti tikaona pokungokomberedza huku kuti mhepo iite shoma kuvana vanguwanikuwa nokungoti vangodzirwawo nezvirwere zvavawana izvi hatizivi kuti tichabuda munomu takabata vana here kana kuti kushinga yedu asi tichabuda tisina vana hatiziviwo ipapo chikafu chedu mufunge henyu chibage chimwe chichiri chinyoro chokuti kuti ukohwe zvakatooma apa izvozvizvi vanhu tiri bhizwo futi kubvisa futi nzungu tichiri pamwe idzizi zviri nani sembosanobvisa idzi dzinenge dzaanani idzi dzatakatanga wei bage chimwe chinyoro asi izvezvi tiri kungombunyikidza kuti tiri kungobvisa chimwe chichidi but izvezvi pavanongopinda nesimba chairo 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 mukadzi mukuru haucharikwanisi unosora wakangogara kuti bvu kuti utiziva kuti futi ndine vana kuti uchitevera vana chaiko chaiko parike nhasi vana vangu vaita kuzouya vega vakati mama vatozoona vachiona vari kugomo ikoko vakati mama vachiriko kumba ikokoko mama muripo nhasi hamuna kutitevera ndikati kushaya simba vanangu rekuti ndikwire gomo kuti ndikuteverei ndatozonzi neumwe musikana mukuru zvikanzi saka mama muchiti tichaita sei ndichadii nevana inini ndiri kugomo zvamaa musina kutevera zvamunosiita ndandapererwa mwanangu kubvunzwa mubvunzo nemwana wekuti unotadza kuti womupindura uchiti chii.